manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 10 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamugabe utano hwavo hausina kumira zvakanaka. Ava mutana ari kungosesekedzawo zvatinoona nguva nenguva. Dzimwe nguva vanonzi vadonha, dzimwe nguva vanonzi vadzedzereka.
Mumwe mukuru muhofisi yezvekutyidzana nedzimwe nyika anotenda kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaenda kuSingapore kunorapwa kunyangwe asimbaradza kuti havasi kunyanya kurwarisa.
Iye zvino tiri mushishi dzekutaurirana nevanhu veLuxury Group of Companies kuti vachitipa nguva yatingati schedule of delivery yavanokwanisa kutiudza kuti mishina inenge yasvika rini munyika.
Zeki yotanga kutenga michina yekunyoresa vavhoti yeBVR mushure mekupiwa mari nehurumende. Mutungamiri weZifa waPhilip Chiyangwa vokurudzira vanhu munyika kuti vaende kuzotambira chikwata chemaWarriors kunhandare yeHarare International Airport. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru mubazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaenda kunorapwa kuSingapore nemusi wechishanu. Asi mukuru uyu ati titaure nemutauriri wavamugabe vaGeorge Charamba ati hake vamugabe havasi kunyanya kurwara sezviri kutaurwa nevamwe vanhu munyika. Hatina kukwanisa kubata vaCharamba sezvo nhari mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Akandike chitatu gore rino vamugabe vachienda kuSingapore kunorapwa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya yekuti vamugabe vakura uye kuti vave kugara vachinorapwa ndiyo yave kupa kuti mubato ravo muve nekunetsana kwakanyanya. Pane zvikwata zviri kurwira kuti zvitore chigaro chavo kana vachinge vasiya basa, izvo zvave kusanganisirawo vakuru vemauto. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuChamembe kweAfrica.
Hapana chinonyanya kushamisa chekutanga pakuti vamugabe utano hwavo hausina kumira zvakanaka. Ava mutana ari kungosesekedzawo zvatinoona nguva nenguva. Dzimwe nguva vanonzi vadonha, dzimwe nguva vanonzi vadzedzereka, dzimwe nguva vakaenda kumisangano vanenge vachingoratidza kuti mutana ari kuratidza kuti utano pamwe chete dzimwe nguva nenjere neingazonzi pachirungu coordination hazvichanyatsokunge zvichienderana. Saka iyoyo nyaya yekuti vamugabe vangange vabuda vachienda kunorapwa hatingatombovhunduki nayo. Tingatoramba chingoshedzera hedu isusu kuti chinotinetsa inhau yekuti pese pavanobuda ipapo semunhu achiri pachigaro zvinoreva kuti vanobuda nemari yenyika vachirapiswa nemari yenyika. Tazvitaura kwemakore akawanda kuti dai vamugabe vanga vari munhu ane chido nenyika yake mari yose iyo yavanobuda vachienda nayo kuSingapore kana kupi kwavanenge vachinzi vari kuenda vachindorapwa vachibhadhara vachidii, dai mari iyoyo vaitawo mutsa nevanhu veZimbabwe vanga vazivawo kuti vakaitora ikange ichidyarwa muzvipatara zvemuZimbabwe navo vaigona kutorapirwa imomo.
Ko, munoonawo seimi kunetsana kwakanyanya kwaamo mubato reZANUPF panguva inoyi? Kuri kukushamisa iwo here?
Yave bata murefu, bata mupfupi muZANUPF, bata mukobvu, bata mutete, hatisi kutombokadzi. Zvinombotipawo zororo nekufema isuwo vamwe vana veZimbabwe, kunyanya-nyanyawo ivo vaya vagara vachiita zvematongerwo enyika vari kumapato anopikisa, nekuti pari zvino zviri kuratidza kuti shamhu yakananga muZANUPF. Chandinoda kuti tibve tatarisisa ndechekuti mukaona vakuru vakuru zvekuchengetedzwa kwenyika vatingati maami generals vachinetsana nemakurukota ehurumende zvaakutoratidza kuti nyika yave zinyekenyeke. Vakaramba vachinetsana semanetserano avari kuita, panogona kupedzera pakudeurwa ropa, panogona kupedzera zvakare pakukonzera kuti munyika muite zinyekenyeke nekuti hapasisina akanyatsobata matomu. Ndiyo nyaya yavamugabeyo yekuti varipo asi havapo, kureva kuti varipo asi vari kungoita sechituhwani, vari kungoita sekuti munhu asisina kana chaakabata kana tambo yaakabata yangova ada atonga. Ndo zvaakuita kuti kunge mune zinyekenyeke mumusangano mavo uyezve nemuhurumende nemunyika yese, nekuti rangarirai kuti mukaona zviri kuitwa navana vamoyo nevamwe varimowo imomo nevamwe vakuru vemauto nevamwe, zvakaipa chose nekuti zvinogona kuzopedzisira zvasvitsa nyika kwamvura yacheka makumbo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vari parunare muJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu weStudio 7. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vakwanisa kubhadhara imwe mari kukambani yeLuxton Group yekutenga michina yebiometric voter registration kana kuti BVR ichashandiswa mukunyoresa gwaro idzva revavhoti musarudzo dzegore rinouya. Vati vane chivimbo kuti vachakwanisa kupedza basa rekunyoresa vanhu paine nguva. Ngatinzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Takapiwa mari yese yatakanga takumbira, inove mari inokwana kutenga michina 3,000, mari inosvika 7.59 million US dollars. Ndiyo mari yatakapiwa nehurumende yatinayo. Pari zvino isu takabhadharawo mari inosvika muchikamu 50% yatakabhadhara kuLuxton Group of Companies kuti vachikwanisa kutipa mishina. Iye zvino tiri mushishi dzekutaurirana nevanhu veLuxton Group of Companies kuti vachitipa nguva yatingati schedule of delivery yavanokwanisa kutiudza kuti mishina inenge yasvika rini munyika. Kana tangove neschedule iyoyo kubva kuLuxton, tinenge tichivisivisa veruzhinji mazuva anosvika mishina.
Saka ichinge yangosvika munyika makutotanga kuita basa renyu rekunyoresa vanhu?
Ichinge yangosvika takutanga basa redu, asi ndoda kuti veruzhinji vanzwisise kuti panosvika mishina tinotanga nekudzidzisa vanhu vedu kuti mishina iyi inoshandiswa sei. Zvichatitorera mazuva kuti tidzidzise vanhu vanozokwanisa kufararika nenyika yese vachirejista vanhu. Saka kusvika kwemishina kweyotabva tatotanga kuti vanhu chiuyai, tinombotanga tadzidzisa vanhu vedu. Musi watinozotanga chirongwa chaicho chekuti takunyoresa vanhu tichadzidzisa zvakare vanhu, tichivaudza kuti tenge tiri panzvimbo dzipi nedzipi muprovhinsi yega yega. Sekutaura kwatakaita zvinhu zvakapera, tinoda kuti urongwa uyu hunge hwakapararira nenyika yese, uri national. Hatipanda kwatichasarudza kuti tichatanga uku kuti chimbomira, tida kutanga nyika yese. Saka province yega yega inenge ine mavota registration centers ayo, aichatanga nayo neaichapedzisira nayo. Saka tichange tichiburitsa panguva dzinenge tichingoenda kuti iko zvino muprovinsi yakati vari pakati, svondorinouya vanenge vari pakati, svondorinouya vanenge vari pakati.
Saka muri kutarisira kuti muchange muchidzidzisa vanhu vangani kuti mishina iyi inoshandiswa sei?
Tichatanga kudzidzisa vanhu vanoita makumi mapfumbamwe 90 vatinoti mamaster trainers. Aiva ndo vachadzidziswa nevanhu vanobva kuLuxton vakabatana nevanhu vedu vekuZEC. Vachadzidziswa nguva yekutanga. Ivowo ndo vatichazoendesa kumaprovinsi kuti vachinodzidzisa vanhu vemumaprovinsi vachaita voter registration vari paprovincial level.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, vesangano reThis Constitution, Our Constitution campaign nhasi vaendesa matsamba enyunyuto kumahofisi evesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC muBulawayo nekune mamwe maguta munyika, vachinyunyuta pamusoro pemitemo yakasiyana-siyana ine chekuita nekunyoresa vanhu kuti vavhote. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Mtauriri we this constitution, our constitution campaign, wa Alfred Zirutwe, wauza Studio 7 kuti vamiriri vesangano ravo munzvimbo dzakasiyana siyana munyika, kusanganisira Mobulawayo, vaendesa magwaro enyunyuto kana kuti petition, vachipa zvichemo zvavo kumahofisi eboka reZimbabwe Election Commission. Vadzirutwe vati zvimwe zvavari kunyunyuta nazvo inyaya yekuti vanhu vari kunzi vaunze magwaro anoratidza pavanogara kuti vagokwanisa kuvhota, vachiti mutemo uyu unoita kuti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki vasakwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Zvinhu zvakasiyana siyana. One of them ndezvekuti inyaya yekuti ma proof of residence muZimbabweans vanhu vanogara pano kuti vauye nema proof of residence. Imwe yacho inyaya yekuti vanhu vakasungwa vasavhota. Isu toda kuti vavote kwezima Zimbabweans. Nenyaya yema diaspora vanhu vari kunze kwenyika, they are still Zimbabweans. So vanofanira kuti vapiwe mukana kuti vavote. It's their right. So ndosiripo pa petition iyo.
Vanobo Mhlanga, vanomiriri we this constitution, our constitution campaign kuGwanda, vati vakwanisa kuendesa gwaro ravo renyunyuto kumahofisi eZEC mudhorobha iri rikatambirwa, izvo zvinova zvaitwawo naamai Langelihle Mpofu, vanomiriri wesangano rimwe chete muguta reBulawayo. Mukuru wesangano re this constitution, our constitution campaign, Muzvare Abigail Mupambi, vati vapa ZEC kusvika musi wa20 wemwedzi uno kuti vape mhinduro pamusoro pezvichemo zvavo.
Chatinotarisira ndechekuti ZEKI vakadaro havasi pavari in isolation yangati nechirungu. Vanoto exista unokuda kweconstitution iyei. Vachitovawo vashandiwo vedu sevana veZimbabwe. Enda handioni chingaita kuti vashandi varambe kana kuti vazvione vasingadi kuteerera mabosses avo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune veZEC panyaya iyi. Kuendeswa kwegwaro renyunyuto nesangano re this constitution, our constitution campaign, kuri kuitika apo vechidiki vebato reMDCT vari kuti vachada kuratidzira pamahofisi eZEC muHarare nemuBulawayo vachichema chemawo pamusoro pemitemo yeZEC. VaBrian Dube, avo vanove mutauriri wevechidiki mubato reMDCT uye varivo gweta rinorwira kodzero dzevanhu, vanoti hazvina maturo kuti veZEC vasimbirire pakuti vanoda kuti vanhu vave nemagwaro anoratidza kuti vanogara kupi kuti vagokwanisa kunyoresa sevavhoti. VaButler Tambo, vanove mutevedzeri wesangano reCenter for Public Engagement, vachishanda nechikwata chemubatanidzwa wePlatform for Leveraging Elections, Democracy and Governance, kana kuti Pledge, vanoti hapana chavanoona chakaipa pakuti veZEC vati vanoda magwaro anoratidza kuti munhu anogara kupi. Vamwe veruzhinji vari kuchema chema kuti veZEC havazi kugadzirira nekukasika nyaya yekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota, vachiti boka iri rinogona kuzotadza kuita izvi nenzira yakanaka sezvo kwasara nguva shoma kuti sarudzo dzegore rinouya dziitwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Bato rinopikisa National Constitutional Assembly kana kuti NCA rinoti riri kufadzwa nemafambiro ari kuita gadziriro yaro yesarudzo dzeby-election dzekutsvaga achamirira dunhu rechiundura mudare reparamende idzo dziri kutarisirwa kuitwa nemusi wemugovera. Mutauriri weNCA vamadhok Chivasa vanoti chiri kunyanya kuvafadza ndechekuti mudunhu iri hamuna mhirizhonga sezvinomboitika kune mamwe matunhu anenge achiitwa sarudzo dzerudzi urwu. Asi vachivasa vanoti vari kutsutsumwa nekubvarurwa kwemapepa avo ekutsvagisa rutsigiro nevatsigiri veMDCT. Asi mutauriri weMDCT vaobert Gutu varamba mashoko aya vachiti vari kunzi vari kubvarura mapepa aya vanogona kunge vari vatsigiri veZANU-PF vari kuita izvi vakapfeka nhumbi dzebato ravo. Masangano akazvimirira anosanganisira Resim Rights ari kuitawo zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekukurudzira kuitwa kwesarudzo muRunyararo. Chigaro ichi chakasara chisina munhu zvichitevera kushaya kwavakizito Chivamba vaive vebato reZANU-PF. Vatakudzwa Guzete ndo vachamirira NCA. Mamwe mapato ari kupinda musarudzo idzi anoti reZANU-PF, Refree Zimbabwe Congress pamwe neProgressive Democrats of Zimbabwe. Ngatinzwei hurukuru yataita navachivasa pamusoro penyaya iyi.
Vachagudzwa Guzete vari vobudirira zvikuru kutaura nevanhu vachisangana nevanhu, uyewo vanhu vari kutsimbisa kuti vachavhota bato redu reNCA nezvinangwa zvakawanda zvinosanganisira kuti makandidates mamwe avari kukondesa navo havasi kutomboonekwa vachisangana nevanhu, havatozikanwi nevanhu ikoko. vezanu PF aringari kandidati anotonzi agari nechikundi vanogara kuzvichavane saka vari kunyanya kuona kandidati ese kubva pakatanga kukambeno kumanza ko
tinomboona munombonyunyuta munguva dzesarudzo dzakaita saidzodzi muchitaurawo nyaya dzekushungurudzwa gore rino zvakamira sei
ndingada kuti vateereri vanzwisise kuti constitution dzichiundura ine maparti ari mutauni ine mapartiwo anenge ari kumapurazi kumapurazi uku mapostas edu atinge tanamira hapana ka munhu anotumbo matambura anenge aripo anachimatarisa asi tine dambudziko rokuti kana tazouya mudhorobha makatasamira namukobha nekuna nasenga tokuona maposta enca kudambura zvakawanda asi kuti chatakanzwisisa kubva kukandidheti yedu ndechekuti vanhu vakudambura maposta zvedu havasiri vanhu vezanu pf vanhu vakudambura maposta zvedu vanhu vakanyatsokuonekwa vatungamiri vemdc vanogara kuna nasenga nekuna namukobha vakatobatwa kakawanda vachitambura maposta edu saka zvinhu zvotishungurudza zvikuru kuti vamwe opposition party isitongori musarudzo dzacho vanoti havadi zvesarudzo izvozvo vanofamba vachidambura maposta zvenca tando dambudziko rataona ranyanya kukura iroro
saka mune matanhero amuri kutorawo panyaya iyoyo
matanha tiri kutora ndeyekuti kandidheti yedu vagudzete vachatoinda kuzviisa zveki nokuti patakamboisa chitemo ichi kudamburwa kwemaposta takanga tichitoti vanhu vanodambura maposta edu vanhu vezanu kusvika tatozobata kuti vanhu vefd saka isi toona kuianga tiri musarudzo kandidheti yedu takaiti tiende kuzeki kuti indoudza vanhu vekuzeki kuti taakuziva kuti vanhu vakudambura maposta zvedu ndevapi
vanga vari mutauriri webato renca vamadhoc chivasa vari parunhare nestudio 7 dzimwe nhengo dzemapato enational people's party npp nezimbabwe people first zimpf dzinodarika zana dzainge dzambobva kubato remdct inotungamirwa navamogeni tsvangirai dzakadzokera kubato iri dzichiti ndiko chete kune utongi hwejekerere Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
nhengo idzi dzakaungana kumahofisi ebato remdct muchinhoi nemugovera dzichizivisa nezvedanho ravainge vatura rekudzokera kumusha mumwe wevakadzokera kubato remdct ndivajaspa mavhunga vekwazvimba avo vainge vave nhengo yebazi repamusoro mubato rezimpf vanoti vakafunga zvekudzokera kubato remdct nekuti kuzimpf hakuna utongi hwejekerere
taenda kuzimpf takashanda kugadzira mastructures kuita zvese kusvika zimpf raabato but chandakaona kubato rezimpf vakawanda vacho vakabva kuzimpf havazive chinhu kana temu inonzi democracy hakuna democracy ina handigone kuita leader anonzi chef I must be a servant kuzimpf hakuna yatingati servant leadership that's the problem
izvo zvinotsigirwa navatendai musonza vainge vave kubato renpp vanoti vainge vabuda mubato remdct vachifunga kuti pane shanduko ingaunzwe nemamwe mapato nekukurumidza asi vanoti hapana zviri kuitwa sezvo kuri kutungana kwembudzi
patakaenda kumusangano kuyauku taifunga kuti nhunha dzataive nadzo dzekuti dai mungaba achingobva uyu dai mungaba achingobva uyo takazongonoona kuti hazvina kusiyana maitirwo ari kuitwa basa nemaitirwo anongoitwa kuzanu pf ikoko kuti simba ranga risiri muvanhu
vamusonza vanoti vainge vabuda mubato remdct nekuda kwekudziviswa kutora zvigaro zvavanoda mubato iri asi vanoti danho iri rakagadziriswa navatsvangirai pamisangano yavakaita yekusangana nenhengo dzavo mwedzi mishoma yapfuura
zvikonzero izvi zvaisanganisa kuvharirwa kunze kwaiitwa vamwatoti kuisirana magokora ende izvi zvakagadziriswa nemutungamiri wedu wemusangano wemdct vamogeni tsvangirai ndinofunga kuti muchiri kurangarira pavakauya pano vachiti hapana munhu anofanira kuvharira mumwe munhu kunze
mutauriri wemdct mudunhu rematsvanaland west vablessing mandava vanoti bato ravo riri kukura uye zvicharerutsa basa riripo rekutsvaka rutsigiro musarudzo dzegore rinouya
zvinhu zvinofadza kuti musha uri kukura zvinhu zvinofadza kuti tava kubatira pamwe zvakare saka kuuya kuri kuita vamwe uku kunotofadza zvikuru kwazvo
mutauriri webato iri mudunhu rematsvanaland west vawilson makanyaire vanoti vanogamuchira vanhu ava nemaoko maviri
chatongoita isu kumusangano kufara nekuvaomberera mauti vadzoka kumusha tatovatuma kubasa tendai mushandira save toudzawo vana vedu kuti aiwa tambirai vana vauya kumusha
Asi mutauriri NPP va Gift Nyandoro vanoti ayo manomano ari kuitwa nemasangano ari kutya mutungamiri wavo amai Joyce Mujuru musarudzo dzegore rinouya. Vanyandoro vanoti zviri kuitwa izvi munongedzo wekuti MDCT yadzidza zvakaipa kubva kuZANU-PF panyaya yekunyepera vanhu. Hatina kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi sezvo nhare mbozha yemutauriri webato iri varugare gumbo yanga isingadavirwi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vapfumbamwe vakafa vamwe makumi maviri nevashanu vakakuvara mushure mekupidiguka kwebhazi raive rakatakura vashanyi kubva mugomo muPeru neusiku wemusi wesvondo. Mashoko aburitswa padandemutande negurukota rinoona nezveutano muPeru anoti tsaona iye yakaitika makiromita maviri kubva pamuzinda wemutungamiri wenyika muguta reLima. Vamwe vanhu vanorwara nechirwere cheshuga kana kuti diabetes vanoti vari kufara zvikuru nekushandisa kwavari kuita nharembozha dzavo kana kuti app inonzi DNS Manage mukuzvivheneka kuti shuga inenge yakamira sei mumuviri mavo. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vanoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu munyika vane chirwere cheshuga, uye vamwe vacha vatoziva kuti vanacho nenyaya yekusaenda kunovhenekwa navana chiremba. Vanhu vasingazivi kuti vane chirwere ichi vanenge vane inonzi type 2 diabetes inokonzerwa nekudya zvinhu zvakaita sesadza kunyanya, munhu asingazvigwinyisi muviri uye kuva nemuviri wakakura. Vana chiremba vanoti munhu anogona kuona kuti ava nechirwere ichi kuburikidza nekuonda zvakanyanya munguva pfupi, kurutsa, kusaona zvakanaka, kusafema zvakanaka uye kungonzwa kuneta nguva zhinji. Asi vamwe vanhu ava vava kubatsirikana nekushandisa mushina wechizvino zvino wakaparurwa munyika gore rapera inonzi DNS Technology. Mushina uyu unoshandiswa kuvheneka shuga inenge iri mumuviri wemunhu kana kuti DNS glucose meter uye DNS app panhare mbozha. China ndiyo yakaparura mushina uyu muna 2015. Kambani yeVivid Health ndiyo yakaparura urongwa hwekushandiswa kweapp iyi muZimbabwe mukupera kwegore rapera. App iyi yauyawo panguva yakanaka munyika sezvo vanhu vane chirwere cheshuga vange vari kuchema-chema kuti kuenda kunana chiremba kunodhura. Mumwe anoti abatsirikana neapp iyi ndiva Courage Chombo.
Mari yata kushandisa ikozi nokutesta yaderereka yaderereka chikombe nezvataishandisa kare, nekuti mukaona kuti nguva dzekare waifosikwa kuti unoenda unoona chiremba, ende uchiona chiremba every time paunomuona kuti akuteste unonga uchitobhadhara mari yeconsultation ende uchia nemari yekutestwa.
Izvi zvatsigirwa navasimba mapfumo avo vane makore gumi vachirarama nechirwere cheshuga.
Mishini inondibatsira pakuti ndikacheka shuga yangu inondiudza kuti zvandinofanira kunge nchiita, nekuti kudhara ndatingana kwachiremba ndati ndikachekwa shuga aindiudza zvandinofanira kudya nemararamiro nezvandinofanira kuita nemaexercise. Asi nemishini uyu manje kana result yangu painobuda ipapo inobva yatondiudza kuti shuga kana yakakwira ezvino waufanira kudya chikafu chakawanda sei.
Mumwe wevakuru veVivid Health vaBlessed Musisinyani vati kambani yavo iri kupa vanhu pachena kamushina kadikidiki aka kanonzi mobile glucose meter kanoiswa panhare mbozha kubatsira kuverenga mamiriro eshuga.
Takaiwana mukana wekuti tikwanise kuunza mushina wayo kuno kuZimbabwe, nokuti takaona kuti vanhu vazhinji vakanga vakukwanisa kunge vaine mafoni. Tikaona kuti mushina uyu sezvo uchishanda nefoni unobatsira zvikuru.
VaMusisinyani vanotiwo sezvo vari kupa mushina iyi pachena munhu anozotengawo anonzi mastrips anoiswa ropa. Mukuru weZimbabwe Diabetes Association, Dr. John Mangwiro, vaudza Studio 7 kuti vanofadzwa zvikuru nekushandiswa kwehumhizha uhu mukuderedza mari inobhadharwa nevarwere.
Varwere vedu vanenge vadhiwo vakuzvitungamirira pakuti tarira chirwere chavo cheshuga ichi.
Sangano reZimbabwe Diabetic Association rakurudzira kuti makambani ari mune zveutano akaita seVivid anodzidzisawo vanogara kumaruwa mashandisirwo eapu iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Manhau dzemitambo. Mutungamiri weZifa waFilip Chiyangwa vari kukurudzira vanhu vose munyika kuti vaende kunhandare yendege yeHarare Masikati kunotambira chikwata chemaWarriors, icho chakashura mari nekudambura Zambia 3-1 kuSouth Africa neZuro chichibva chasimudza mukombe weCOSAFA Castle Cup. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChiyangwa ndokuvabvunza kuti vari kunzwa sei nekukunda kwakaita chikwata.
Kaka,
muri kutarisira kuti vakomana vanodzoka kumba riini uye murudawo kuudza vatsigiri vemaWarriors kuti kudii?
Vanodzoka kumba mangwana, uyezve masapotazi ngaauye kuzoondoringa kuti mangwana vanenge vanhu vakawanda vachauya kuzovatambira.
Pane nguva here dzavari kutariserwa kuti vange vachimhara muHarare?
Vanga bailanch time vane vasvika.
Mutungamiri weZifa waFilip Chiyangwa. Iye zvino tichaenda kuna Michael Kariati, mutori wedu wenhau dzemitambo, kuti tinzwe kuti vanhu muHarare vari kutambira sei mashura akaitwa nemaWarriors.
Chikwata ichi neZuro chakasimudza mufaro nekunyora peji idzva munhoroondo yemakunda neCOSAFA Castle Cup, apo chakaita chikwata chekutanga kutora mukombe uyu kashanu nekurakasha Zambia 3-1 muRoyal Bafokeng Stadium. Maorias akapa mufaro kumhomho yeZimbabwe inogara muSouth Africa, avo vaive munhandare iyi neavo vaiona mutambo uyu vari muZimbabwe, nezvibodzwa zviviri kubva kuna Nox Mtizwa nechimwe chete kubva kuna Talent chawapiwa. Zvafadza veruzhinji muZimbabwe, kusanganisa vaTribal Munyanyi, avo vanoti vanofarira chikwata cheyadha muZimbabwe.
Awadi kuvhara ngozi ndiri I'm happy ngozi ndiri faro nyezva itwa nemaWarriors ngozi maWarriors aita se atamba bora zvakanaka ende tanzika expected the win for Zambian ngozi Zambian team is a good team.
Mutsigiri weDynamos vaStanford Motsi vanoti kutora mukombe uyu kunopedza kudzikisirwa kwanga uchiitwa maWarriors pasi rose kubvira muna 2009 apo vakapedzira kukunda mumakwikwi aya.
Mafaro kwatiri vanhu veZimbabwe nenhau yekuti tinenge tichidzikisirwa zvakanyanya.
maWarriors akatora mukombe uyu zvinodadisa mushure mekunwisa zvibodzwa 10 nezvipfumbamwe mumitambo mitanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kubudirira kwakaita chikwata chemaWarriors mukusimudza mukombe weCOSAFA mushure mekukunda Zambia kuSouth Africa neZuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mumwe mukuru muhofisi yezvekudyidzana nedzimwe nyika anotenda kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaenda kuSingapore kunorapwa, kunyange asimbaradza kuti havasi kunyanya kurwarisa. ZEC yotanga kutenga michina yekuvhotesa yeBVR mushure mekupiwa mari nehurumende. Mutungamiri weZifa waPhilip Chiyangwa vokurudzira vanhu munyika kuti vaende kunhandare kunotambira chikwata chemaWarriors. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande nanhutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Sisusa esempi o ukuzamazama lokho kukhona kubudlelwano buka Professor Moyo. Ikuthi u Professor kuzwakala sengathi wala ukusekela ukuthi uzandle zibomvu umnumzana uMnangagwa kube nguye ozathatha umbuso ngemva kukaMgadi.
Inkokheli yebutho iqhubeka ilwisana lomphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo empini yokubanga isikhundla sikamongameli Mgabe.
Isizathu sokuthi ahamba ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa esikelela abantwana bezimbabwe zejike. Akula sizathu sokuthi phela khona yena yeke ilizwe lakhe lisisa yena abehambe siyakwelatshwa ngaphandle kwelizwe.
Umongameli Robert Mugabe udlulisele phambili umkhankaso welupane ngoba eseye kwele Singapore ngesiphangiphangi ukuya kwelatshwa.
UZulu weZimbabwe utshayela ihlombe iqembu lamaWarriors ngokuthatha inkezo yeCOSAFA Cup.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Inkokheli yebutho iqhubeke ngokulwisana lomphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ngempela viki empini yokubanga isikhundla sikamongameli Robert Mugabe phakathi kweqembu elisekela umnumzana Emmerson Mnangagwa leqembu le G40 elibikwa lisekela unkosikazi Grace Mugabe. Umkokheli wamabutho alwa esemoyeni uEmarshal Perez Shiri uchotoze umoyo embikweni wethule kumaphephandaba kahulumende ngempela viki esithi umoyo ungumuntu omubi njalo owabaleka empini. Umkokheli wengatsha zonke zamabutho uGeneral Constantine Chiwenga laye wethule amazwi afanayo ngeviki edluleyo lapho ethu seleyo khona umoyo esithi gabasoze bamvumele ediliza ibandla lezanu PF. Yena umoyo wethu le amazwi yakhe izolo esithi ushiri kasithulele nje athi zwi. Uphinde wathi uChiwenga kumele atshele abantu ukuthi wabhalelwa ngubani izivivinyo zakhe ze-PhD. Ngezinye indlela lapha umoyo uthi uChiwenga wathola iPhD le eUniversity of KwaZulu-Natal kwele South Africa ngokuqilibezela. Ukudlephana phakathi kukamoyo lenkokheli yebutho lokhu sokuthiye abantu abaningi besola kakhulu ukungenela kwebutho kwezombusazwe. Omunye wabo yincwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzima Gonya.
Esintwini eyomdena ingenwa kodwa ke kusho ukuthi abantu beke becoxisane nje ngempi yomdeni umdeni ongaso wethu umdeni wezano okusobala nxa ukulandelisisa okuyinto kwabo kuzwakala ngani isisusa esempi o ukuzamazama lokho kukhona kubudlelwano buka Professor Moyo lezinye iziqiwi zezano lezi ikuthi uProfessor kuzwakala sengathi wala ukusekela ukuthi uzandle zibomvu umnumzana uMnangagwa kube nguye ozathatha umbuso ngemva kukaMgadi.
ubona izala nkomoni po ngoba abanye balokwesaba balokwethuka bathi mhlambe kakusoze kugcine kuhlo kwinto lokho njengoba sibona laba abanye ababili ukuthi ngaba kubuto ngabantu abesatshwayo phela abaphethe isikhali.
Yeah, hayi khona sibili kwesatshwa bengabe besesatshwa kodwa ngibona ngani la umoyo uyesavela angikholi ukuthi umuntu elingamphatha nje mahlayana angani kuthiwa ngobuhwayibheji komuntu la uchiwenga kumbe nguyo parents ushiri nxa kuyukuthi befuna ukulwisana la umoyo ngiqinisa lokuthi eginya amaganu izithembile fowethu ukhona laye umoya abe uthembile ngoba angikholi ukuthi ukhona uzadubula omunye emgwaqweni kodwa nxa ukhumbula mandulo akuvabanga ukuthi lapho kuba lempi khona phakathi kwezanu kuphele nje kungela sidumbu isikhathi esiningi ngabantu abalochuku bavame ukubulalana asazi okwamanje ukuthi kozala nkomoni kodwa sithemba ukuthi uzophepha umphokabulevu.
Ukhona into elungileyo na babu Magonya ukuthi abantu abakubutho babe bengenela kundaba zomba ngazwe indaba zombusazwe njengesikubonayo kwamanje kumbango wezanu PF lo
eqinisweni mfokankomo ayisikho okuvunywa isiqu sombuso iconstitution lokho yikuganga lokho kwenziwa ngabe zombutho ukuthi sebengenela ku-issues ze-politics ku-civilian life.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane.
Umongameli Robert Mugabe usedlulisele phambili umkhankaso kaDMLA awenze eLupane ngempelasonto ngemva kokuya kwele Singapore ngesiphangiphangi lapho ayekwelatshwa khona. Umphathintambo wezembiko umnumzana Chris Mushowe utshele intatheli zindaba ukuthi umongameli Mugabe uyohlolwa nje kuphela hathi ukuthi uyagula. Lokhu sekuthiye abanye abafana lomqoqi wenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu besithi lokhu kutshengisa sobala ukuthi sekumele aphumule.
Lokho kuyamangalisa kakhulu kakhulu ngoba khonapho uyena ule sizathu sokuthi ahambe ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa esekela abantwana bezimbabwe zedukeze akula sizathu sokuthi khona yena yeke lilizwe lakhe lishifa yena abe hambe siyakwelatshwa ngaphandle kwelizwe. Lokho kuyisizathu sokuthi sibili ubone ukuthi ngala ndaba labantwana bezimbabwe okwakhe kuphela ukuthi impilo yakhe ibenhle angabi le ndaba lokuthi abanye abantu badube kanjani and lama-tripsa khona lawa yimali emele ukuthi ngabani ilungisa ilizwe kodwa uhlezi usemgwaqweni kokuphela okuyukuthi abantu bezimbabwe ngabani bonke babona ngelihle libona ngami ngaba ndleleka bamvoteli ukuthi abuyele esikhundleni.
Kodwa nxa sikhangele ukubana lesi yisikhathi sokukhankasa njalo sizwa kuthiwa ubemele ayekhankasa eLupane kodwa kasayenelisanga ngempilakahle yakhe ungathini nxa ukhangele khona?
Kanti vele uyakhankasa ekhankaselani akunaza kukhankasa okwakhe kuphela ukuthi kahlale phansi ngoba lokho okumenza ahlale ehambile siyadinga impilo kwamanye amazwe ukutshengisa ukuthi vele yena sekhulile. Mina nginethemba lokuthi izini khonaphana kunjalo ukuthi kunomuntu omunywana ongathatha leso sikhundla abe ngupresident kanti kuyini okwenzakalayo khonaphana okwenza ukuthi angaphuma athi kangiphumi yethi kulabantwana abancane abangenelisi ukuthi babuse leli lizwe. So vele akunasizathu sokuthi vele ahambe ekhampeni ungakhangela ama-campaigns akhe vele uyabe sekhampeni la-2013 imfazi yakhe ngiyo ayebhize ekhampeni labanye lakathesi futhi kuze kwenzakala njengoba nehlala esitela ukuthi izamfuqa ngebhara ayekhampela isebhareni. So kutho ukuthi vele ingqondo yabo yokuthi kumele baluthe baze bayekufa belokhu beluthe thina abantwana bezimbabwe sidukeka yenesezikuthelelo labantu abakhe.
Alo-ke ngunkosazana Rita Ndlovu umqoqi wenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Inhlanganiso yezakhamizi zeWange sicele idale lePhalamende ukuthi lisuse inhlelo zamanzi ezandleni zogatsha lezinwa lizise ezandleni zikamunicipala walelo dolobho. Kusicelo sayo esifikise idale lePhalamende ngolwesihlanu, inhlanganiso yeWange Residents Association ithe iWange Local Board iyo emele iqhube inhlelo zamanzi ngoba izinwa isehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi. Idolobho leGwanda lalo lithethe inyathelo elifanayo kumaviki ambalwa edluleyo. Sixhume umqoqi wenhlelo zeWange Residents Association, umnumzana Fidelis Chima, wachasisa okunengi.
Izinwa ile tendensi yokudisconnecta amanzi engela court order. And then isizathu sesibili izathi iZimbabwe Power Company yiyo epampa amanzi from iZambezi ihambisa ku-water treatment plant. And kulamanye ama-organizations that are donating ama-chemicals ezinwa. So izinwa eyenzayo iku-collecta i-revenue kuphela. And then S3 iyokuthi izinwa yona i-collecta annually approximately 800,000 imali layo ihamba ugovernment and thinama residents. We can't let izinwa to account for imali yona le. So under normal circumstances we would want it to at least be Wange Local Board to take over the running of water, because we are simple with it in ama residents to use the Wange Local Board into account. And then it is that also in an ability donor izinwa billing system nabo. It's so questionable. So I'm a resident, but China is a complainer, China is a donor, we are the city, it's a little 15 year corner, I go to the people. We try to go in there, but still we can, and we are sure. We go to Hamba, a parliament, and try to petition who to do and the local board should take over the running of water, like any other local authorities in Zimbabwe.
E parliament, the corner, Vasa Mugela and Janis Kelosen.
Akungela any problems. Bathatha i-petition and the promise to come back to us. And hopefully, asibone ukuthi kuyakalele any challenge that we face.
Umnumzana Fidelis Chima ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeWange Residents Association.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhla sixoxa ngokuphumelela kweqembu lamaWarriors athole inkezo yeKhosafa Castle Cup ngokunqoba iqembu leZambia elejibholobholo ngesonto.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Amapolisa kwele Egypt abika ukuba abulele abantu abayisithupha abanakanelwa ukuthi ngamalunga eqembu labalwa becatsha abe Islamic State kusehlakalo sokulwisana kudutshulwana phakathi kwamacele omabili lamhlanje emadabukakusa lapho abe ISIS endlini abakade becatshe khona.
Udubo lokusilela kokudla lukhanya lukhula emhlubulweni waseHorn of Africa, ikakhulu emazweni afana laseKenya leSomalia ngoba izulu lingananga kuhle lonyaka. Abenhlanganiso yeFamine Early Warning Systems Network bathi kulabantu posi abayizigidi ezintathu kwele Kenya labe edlula izigidi ezintathu kwele Somalia abahlaselwe indlala.
Abakhubazekileyo eZimbabwe bathi lokho luselela usizo lwempahla yokusebenzisa kwezemidlalo etshiyeneyo yokuqinisa umzimba ukuze benqabele ukuqansa kwenani labatholakala belemikhuhlane engathelelwanayo ebalisa othukela le hypertension iBP esibahile kuZulu ngoba engelanhlelo zokuqinisa umzimba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bathi lesi simo siyingozi enkulu kumpila kahle yabo njengoba ukukhubazeka kungajoki ukuba abahlaselwa yimikhuhlane njengabanye bedinga labo impahla ukuze baqinise imizimba yabo. Unkosikazi Chipo Chikwature ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Association for Sport of the Blind.
Ngoba njengakathi yesi sifuna ukuthi ngoku ngadlala nomigobho leyana edlala labantu abangaboni uyafika ukuthi ihole yangkhona yabe ingayenzi. Ufike lapho kokuthi umuntu akwanisa ukungena kwezinye indawo le wheelchair ngoba yabe ifuna ukudlala layo. So kanye akusayenzi ngoba lokhu alokhu kusemuva kakhulu. Ngoba uthi uhulumende uyazama ukuthi kube le mali yokuthi balungise konoko kuphela ingoku ngasincedi ngoba endaweni eziningi kunzima.
Umnumzana Elford Moyo ufundisa ezemidlalo eDaniko Project ngokhubazekileyo ohamba ngamadondolo. Umoyo uthi siyadanisa isimo sokubana ilizwe liqhubeka lisehluleka ukubanceda.
Lapha eZimbabwe asikafiki kuklasi yokuthi sithi khona khona indawo zethu ezidlala khona ama-sports ziyakwaniseka ukuthi abantu abakhubazekile badlale khona. Inkinga esilayo kathesa. And ungakhangela i-sport equipment yangkhona. Ngibona ngazathi asenze sibambe khonapho. I-sporting equipment yangkhona asilayo. Senze ukuyathatha kwamanye amazwe lapha atholakala khona. So even in terms of ama-ground malutshwane akwanisa ukuthi abantu abakhubazekile banjani bedlale khona.
Umeli wabakhubazekileyo edalela ephalamende uSenator Anashiri okhubazekileyo laye utshengise ukukhathazeka okukhulu ngalesi simo.
Siyakhangela namhla okuningi ukuthi siyabona ukuthi into lezi ezifana lama-wheelchair yokudlalisa imidlalo iyadula kakhulu. Kodwa sikhangela ukuthi uhulumende angaba laye azuze asizuzele ama-wheelchair ukuthi sisebenzise kumbe kuma-Paralympic Games, kuma-games, kuma-province onke, kumbe sizuze yokuthi akwani team.
Ethi udingeka ukuba batholiswe labo impahla yokusebenzisa ekuqhubeni imidlalo ehlukeneyo njengabanye benqabele ukubanjwa imikhuhlane engathelelanwayo.
Siyathaba kodwa isicelo kuhulumende yiso sokuthi siyachela njengabantu abagubazekileyo ukuthi lathi ama-facilities, environment, lapho lathi siyabe sifuna ukuthi sidlalele imidlalo lakho kube disabled friendly. Lathi sidlale imidlalo leyi lathi sithabile.
Inhlolisiso esezithe zenziwa zikhomba ukuba isilinganiso sokulithumi ekhulwini senani labantu elizweni kungabakhubazekileyo ngendlela ezehlukeneyo. Lanxa kumele banakekelwe njengabanye bahlezi bekhala ngokungananzwa, uhulumende sithi akalayo imali yokubatholisa indingeko zabo njengokumele akwenze. Lakusekelo sombuso laloba ikhona imithetho leziqondiso zokunakekelwa kwabo kuba nzima ukuthi ulandelwe ngoba uhulumende ethi lokhu kungafezeka kuphela nxa imali ithe yaba khona. Abakhubazekileyo laba bathi lesi yiso isikhexe uhulumende alokhu esebenzisa ecatsha ngomunwe lalapho esanelisa ethi akala mali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ivandla leMDCT selikhuthazwe ukuthi likhankase kakhulu emaphandleni ukuze linqobe kukhetho oluzayo. Inkuthazo le iphume kuhlelo esilethulela lona enkundleni yeFacebook uhlelo Zimbabwe Today elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7. Abaphatheke kulolu hlelo bathi ingamanga imbiko yethu lwenhlanganiso ye-Afrobarometer ethi ibandla leli likhanya selibalekelwa ngabalandeli. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo lono pala obona ngenhlelo zaleli bandla umnumzana Bednigo Bebe bathe baqhuba kuhle imikhankaso yokhetho njalo ibandla labo lokhe liqinile. Asizweni uMakhumalo uBebe lo Bebe bekhuluma ngodaba lolu kanye lomnumzana Sikhumbuzo Moyo yena ohlala kwele South Africa.
Siphakathi komuzi waseZimbabwe sixoxisana lezizalwana zezimbabwe sizikhuthaza ukuqakatheka ukuthi bambe bayebhalisa ukwenzela ukuthi bathole amathuba ukuthi bakhethe inkokheli abazifunayo.
Kulo phenyo olusanda ukwenziwa olutshengise ukuthi MDC kungani yatshelela kancane kube sokusithi iZANU-P F kungani abantu bayayisekela so akungene khonapho mama.
Sisanika iy'nithi zethu ukuthi zicubungule ukuthi i-agrobarometer itshoni njengoba ikhona thina njengebandla sithi khona inkokheli zonke zisuka kuphansi ebantwini zisiya phezulu kazingene kuzulu ikakhulu emakhaya ngikhuluma kunjenje basabalele bangena ngezindlu ngezindlu sikhuthaza likhankasa ukuthi abantu bambe uyerejista akuqina zizaqina kodwa anti uyayazi ukuthi vele uma usina lo muntu othela induku wena uthuza izandla kuba nzima kodwa kakutsho ukuthi kuzasimisa khonokho.
Baba Bebe kunjani?
Ngiyaphila kunjani?
Hayi mphila kakhulu. Nanko ke phela sesokuloku khankaza kathezi kuyaphumelela kumbe kukhona ngani kuyimgoqo?
Vele imigoqo lapho kuhlutshekwe khona ikhona ngoba abantu bayakhala bakhala izinyembezi. Nxa abantu bekhala izinyembezi banjengomuntu osegalula. Umuntu nxa esegalula uyabambana ngoba yini akubonayo. So okuyenzakalayo ke eZimbabwe ukuthi umumo kawusamanga kuhle akusadingi ukuthi omunye atshele omunye ngoba umuntu yazikhuthela. Akusadingi njalo umuntu ukuthi omunye atshele omunye ukuthi lokhu kwadalwa kwini wonke umuntu uyakwazi okwakudlalayo. Njalo kakusadingi futhi ukuthi umuntu atshele omunye ngoba bayakwazi bonke abantu ukuthi kufanele benzeni. Xa befuna ukuzikhipha-ke ehlutsheni lolu okuqakathekileyo ukuthi bazikhangele njengabantu ukuthi bayafuna na ukuhlala ngendlela abahlezi ngayo.
Yho manje ke isengilo baba ke uSikhumbuzo Moyo. Mnumzana Moyo kunjani?
Yebo kunjani mhlobo.
Mphilile kakhulu kunjani eJozi kunapa?
Hayi Jozi mathini yathisa nje namhlanje.
Nathi udaba lamhlanje sikhuluma nge-MTCT.
Hayi mina ngiboni la abantu bengasebezasenzela okunye okungcono because ikhanye ngathi sokwehlule isikhathi sesisiningi. Njalo bake baphiwa ichance yokuthi bake baphiwa ngabantu umbuso but ngendaba yokugwala bachedele emuva bona bewawinile ama-election. So akuleke indlela abangayenza ngoba vele bayaziwa sebabamunyumula la abantu bezayo.
Lapho lizwe umnumzana Sikhumbuzo Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa obekhuluma kuhlelo lweZimbabwe Today. Lizwe njalo kumnumzana Bednigo Bebe obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeMDCT kanye lo nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli saleli bandla.
Kwezemidlalo uZulu weZimbabwe lokhu ebobotheka lapho icabanga ngokunqoba ukwenza iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors elenelise ukuthatha inkezo yeKhosafa Castle Cup izolo. Ama-Warriors anqobe abafana beChipolopolo abakweZambia nge-3-1 ukuze banelise ukuthatha inkezo okwesithupha. Umkhokheli wenhlanganiso yeZifa uPhilip Jiyangwa ukhuthaze abasekeli beqembu ukuthi baze ngobunengi egcekeni lendizamchina ukuthi bazemukela amajaha ama-Warriors. UJiyangwa uthi yena iZifa izaphathisa ama-Warriors ngokubabonga kodwa cacanga ukuthi bazabongwa ngani njalo wathi abantu beze ngobunengi. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya okade senkundleni yeRoyal Bafokeng Sports Palace usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe linqobe eleZambia nge-3-1 ngemva kokuba umgadli uNox Muthizwa odlala ephikweni uTalent Champion kanye lovimba esandleni sonxele uOcean Mushure bechayele emambuleni. Ukunqoba okwenziwe ngama-Warriors ephakamisa inkezo yesihlanu yeKhwasafa kujabulise kakhulu umsekeli kamqeqeshi uBongani Mafu.
Winning trophy means a lot to me. Like it is a team ngoba into sisebenzele kakhulu ukuthi sithole i team kuselam 5 days ukuthi kube le tournament sibahlanganise sisebenze babe i team esebenza ndawonye is something that is wonderful and abafana laba I like to thank them for being a team. They were on time every time.
Umafu uthi njalo ujabuliswe indlela umthizwa wadlala ngaphansi kwakhe kuqembu le Highlanders adlale ngayo kulenkezo.
I very good player. A very good player. I'm very proud of him. And I think from the first time that I saw him, Medlala wing, I changed him to the middle. And he's flourished there. It's a natural position for him. So it's a lucky break for both of us, which has ended up man of the tournament here.
Umthizwa, okay, twenje ngomdlali. Odlale ukudlula bonke kwinkezo yeKhosafa. Kukanti uCaptain Ovid Karuru. Nguye oqedela amagoli amaningi echayele emambuleni kahlanu. Umqeqeshi uSande Chitsamba. Nguye osele inkezo eziningi zeKhosafa elezimbili njalo engakaze lahlekelwe ngumdlalo kulenkezo. Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe zibukele umdlalo lo eRoyal Bafokeng Sports Palace edolobheni leRustenburg kusifundazwe seNorthwest kwele South Africa. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eRoyal Bafokeng Sports Palace eRustenburg kwele South Africa.
La silisa lo muntu yagula ingoma ka Obadiah Matulane ichaheli tala ligqiba uhlelo lwethu ke lwalamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inkokheli yebutho iqhubeke ilwisana lomphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo phezu kodaba lwesikhundla sikamongameli Mgabe.
Umongameli Mgabe na udlulisele phambili umkhankaso wakhe welupane ngoba esekwelatshwa kwele Singapore.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande lilayo.
Lontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.